zvakaita side event senyika tichiratidzira zvatiri kuitawo kunyanya separamende, kunyanya sehurumende, kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachibatwa unhapwa, vachibudiswa, vamwe vanobudiswa nenyaya yekuti vanenge vapfuririkana kuti unonosikowana mabasa wozosvika ikoko wotaobatwa senhapwa. Saka naizvozvo dare reparamende rakarwisa zvakasimba, pakatorwa vana vedu vakaendeswa kuMiddle East, Saudi Arabia, kunana Kuwait, vanzi vapromiswa mabasa. Vachisvika ikoko vachiona kuti aiwa zvanga zvisina kumira semabasa, asi kuti zvazvakamira seunhapwa.
Pane dzimwe nyika dzanga dziripo here dzanga dzakateerera kune zvanga zviri kubuda pane zvamakaparura panyaya iyo yehuman trafficking kana kuti kupambwa kwevanasikana?
Zimbabwe yakaratidzira kugona kwayo chaizvo nenyaya dzekumisa human trafficking. Takanga tinewo nyika dzimwewo dzakaudza maministers avo aitaurawo nekuti vari kubatikana nenyaya dzehuman trafficking sei. Takaita senge Ethiopia, minister of gender wekuEthiopia anga aripo, naminister of social services wekuUganda vachishandawo pamwe chete tichitaurirana nenyaya dzokuti tichiexchange maideas, kushare maideas, kuona kuti tinganyaya dzekumisa human trafficking dzingafambe sei, zvinorwadza sei, kuti zvii zvinokonzera zvinhu izvozvo, kunyanya poverty kumusha, kushayikwa kwemabasa, kuonawo kuti vana vanonga vachifunga kuti taona greener pastures. So pakaonekwa pfungwa dzakapinza, takadzidzawo isu semamembers of parliament kubva kuZimbabwe zvakawandawo kubvawo kune presentation yakaitwa yekuUganda nekuEthiopia kuti zvakakodzera kuti titarisise kuti kana tisina mabasa tinoti externalization of labor kana iri kuitwa zvinofanirwa kuoneka kuti paita government to government cooperation